mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 9 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tsikawo dziri kutagunisa mutakura muzvikoro. Vana vari kungoenda kuzvikoro kwete kunodzidza asi kunosvera vachiita zvisina hunhu vamwewa.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana muzvikoro pasina varayiridzi.
Kwezvo takatarisawo kune dzimwe nyika tinoona kuti South Africa, Tanzania neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera kutanga muna October muno tichiinda muna November. Saka isusu semaonero edu pana tinofanira kumisa sarudzo.
Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevanhu vakasarudzwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vachingori mazana maviri ane makumi maviri nevapfumbamwe 229. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu neumwe 7,951. Nezuro vanhu vanoita makumi matatu nevaviri 32 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vanhu vese ava vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevashanu 45 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland iyo ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa necovid-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 6,446. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe riri kuyambira hurumende nevabereki kuti vasaunganidza vana vechikoro pazvikoro pasina varayiridzi. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti varayiridzi vakabatana mukusaenda kubasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Vati hurumende iri kuedza kuchichidzira varayiridzi kuti vadzokere kumabasa asi vachiti izvi hazvisi kuzoshanda.
Varayiridzi vari kukwanisa vhiki mbiri nhasi musi weFriday vachiramwa mabasa. Taifunga kuti hurumende ichakurumidza kutirimuka ikakwanisa kuti pawanikwe nhaurirano kuti zvikoro zvinge zvichivhurwa mune zvakanaka. Zvisinei hurumende inoratidza kuti yakaisa zvitanda munzeve. Chiri kutokandamadza ndechekuti maofficials omuhurumende ari kutovhundusira varayiridzi kuti vanokwanisa kuzoshaya pei nokuti vanoti no work no pay. Asi varayiridzi vakazvipira kuti havakwanisi kunge vachienda kuchikoro nokuti kunyangwe vakapa threat yakadini zvayo. Hazvikwanisi kuti varayiridzi havarimi mari, havanhunge mari dzokuti vakwanise kuenda kuchikoro. Naizvozvo varayiridzi vatinotungamira vari kutiudza kuti kana pasina nyaya dzemari uyezve kutaridza health, kukoshesa kwehealth and safety yavarayiridzi, havakwanise kunge vachienda kuzvikoro.
Saka hurumende muri kuiudza kutii?
Isu
tringo challenge ari muhurumende kuti kana pane munhu anofunga kuti varairidzi are faking incapacitation ngauye otimpe mari yomurairidzi iyo inoita 3800 agokwanisa kuti atsvage imba yekuti murairidzi unotora town yaanoda unotsvaga imba yomurairidzi 3-bedroom house wobhadhara rent wotengera murairidzi chikafu chinokwana pamwedzi woonawo kuti pamari iyoyo angasevha sei yekuti murairidzi ane vana vaviri vari kusecondary school nevamwe vana vaviri vari kuprimary kana azvikwanisa izvozvo tingati varairidzi vari incapacitated but chatinoziva ndechokuti varairidzi are incapacitated, they are not capacitated. Saka wega unoda hake kuti varairidzi havasiri incapacitated ngauye tiite a test case timupe mari inotambirwa nomurairidzi tione kuti anobhadhara rent akabhadhara chikafu akabhadhara health akabhadhara school fees mwedzi ukapera pasina zvekupa mari hapana zvingabudirira
asi Dr. Joe hurumende inoti vo haina mari
hongu vangaticlaima kuti kwai hurumende haina mari ko inozongoshaya mari kaatada kuenda kupa varairidzi chete ko inopiwa masoja neinopiwa maporisa inenge ichibva kupi saka isisu hationi sokuti hurumende haina mari hurumende ine mari asi haina mari yokuda kupa varairidzi saka isiringoti kana zvichiita kuti hurumende kana ichida kunokwereta kuna Satani iwane mari yokupa varairidzi ngaainde inokwereta ikoko
munombotaura nevana vechikoro kuti vanzwisise zvamuri kuita here vanoti chivi vana vechikoro vanombotauravo zvavari kufunga here
muzvikoro makaderowo vana vezvikoro vakawanda vakutsamwa vari kudawo kuronga zvokuratidzira ende handifungi kuti hurumende ichazoblema varairidzi ichiti ndo varonga izvozvo tsikawo dziri kutsvaguni somutakura muzvikoro umu vana vari kungoenda kuzvikoro kwete kunodzidza asi kunoswera vachiita zvisina hunhu vamwe waa saka isu tinokurudzira vabereki kuti kuvaraidza nguva kuti yazvooneriwa kutumira vana vavo kuzvikoro kusina varairidzi dai vaona kuti vambochengeta vana vavo vozouya hurumende navarairidzi tatenderana kuti zvikoro zvingavhurwa zvakanaka sei maringe unokupa mari kuvarairidzi uyezve nekukoshesa health and safety yavarairidzi navana vechikoro hatitye kudzimwa mabasa nokuti takatoteya mari vamutsva akateya mari vamutsva haafani kuta kusvimba magara
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takavira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinoongorora nekubatsira mune zvesarudzo reZimbabwe Electoral Support Network ZESNI rinoti hurumende yaisafanirwa kumisa sarudzo dzakange dzichifanirwa kuitwa muna zvita ZESNI yati zvekare mutemo unobvumidza mapato ezvematongero enyika kuti adzinge nhengo dzakasarudzwa nevanhu achidoma vasina kusarudzwa kuti vatore zvigaro izvi unofanirwa kupindudzwa nekuti unotorera vanhu masimba avo ZESNI yataura izvi mushure mekunge vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vakagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwi vachiti sangano ravo rinoshushikana zvikuru nekudzingwa kunoitwa nhengo dzeparamende masineta nevamiriri vematunhu taedza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vanik mangwana nemukuru anoona nezvokufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi asi nhare mbozha dzavo dzange dzisingadairwi
isu vezesini takakatyamadzwa zvikuru nokumiswa kwesarudzo kwakaitwa naminista wehealth panguva zeki yanga yaongorora yakaona kuti zvanga zvakakodzera kuti sarudzo dziitwe muna December izvi zvinoita sekunonzi iyo zeki yacho haina masimba inongomirira kuudzwa zvokuitwa nehurumende izvo zvisina kana kumbonaka kufamba kwevanhu kwakanga kwakamiswa nelockdown kwakasunungurwa uye vazhinji vari kuita mabasa semazuva ese tinoona isusu kuti kuparamendi kuri kushandwa hurumende iri kushandwa vana vezvikoro vari kuenda kuchikoro makambani ari kushanda uyezve tikatarisawo kumapato tinoonawo zvakare kuti mapato ari kuita misangano yavo vezano PF vari kutoita maprimary elections avo mumatunhu. Hapana chingamisa sarudzo pakaita sokudai. Uyezve takatarisawo kune dzimwe nyika, tinoona kuti South Africa, Tanzania neAmerica dzakanotarisana nesarudzo munguva pfupi iri kutevera, kutanga muna October muno tichiinda muna November. Saka isu semaonero edu pana chinofanira kumisa sarudzo.
Vakadomwa neMDCT vakatoreswa mhiko dzekuva nhengo dzeparamende nesineti nezuro pasina wakavavhotera. Zesni inofungei nenyaya iyi?
Imwe nyaya iri kutishusha zvakare ndeye kudzingwa kwema MP nemakanzura muparlamendi uyezve nemumatunhu. Izvi zvinosuwisa zvikuru kuti mapato ezvematongero enyika ari kukwanisa kudzinga vamiririri, kubudisa vamiririri mumaparlamendi nemumatunhu vasina kana kungobvunza vanhu vanomiririrwa vacho mafungiro avo. Kubva panosarudzwa vanhu vakamirira mapato avo pamaelections, akadzamara asarudzwa haachamirira bato, akutomirira dunhu raanenge asarudzwa iroro. Nekudaro vanogara mumatunhu iwavo vanofanira kunge vane chokuita nekuzodzimuni iyeye asiye basa kubva muparlamendi kana kubva mumatunhu. Zvino isu zvatione kuti mutemo wakada seiwoyo unobvumira kuti vanhu vamiririri vevanhu muparlamendi romatunhu vabviswe muparlamendi kana kuti matunhu. Mutemo uyo hauna kumira zvakanaka.
Saka vamakoni, sangano renyu pane zvaringaita here pamusoro penyaya yemutemo uyu?
Sezesini tinokurudzira kuti mutemo wakadaro iwo uongororwe zvakare kuitira kuti pamberi apo in the future mapato asakwanise kungodzinga maMPs vamiriri vevanhu muparlamendi uyezve nokumatunhu vasina kudzokera kuvanhu kunoti munoti kudini nemashandiro ari kuita vatungamiriri vedu.
Avo vange vari sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vari parunare kuHarare neStudio 7. Vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashanyira dunhu rechimanimani nemusi wechina, uko vakakumikidza urongwa hwekumutsidzira dunhu iri kubva mukuparadzwa kwaro nedutu mupengo Cyclone Idai muna 2019. Zvimwe zvezvivakwa zvakashanyirwa navaMnangagwa zvinosanganisira zambuko repa Skyline iro rakanga raparadzwa neCyclone Idai, pamwewo nedzimba dziri kuvakirwa mhuri dziri kugara makamba anoti Kopa, Nyamatanda neGarikai dzakaparadzirwa misha nedutu mupengo iri. Kushanya kwemutungamiri wenyika uku kunoteverawo urongwa hwekuchenura nzvimbo yechimanimani wakaitwa nemusi wechitatu nemadzishe matanhatu edunhu iri. Studio 7 yabata mumiriri wechimanimani East uye vari nhengo yeZANU-PF vaJoshua Sako vakati vachataura nesu nhasi chishanu. Asi kanzura weWard 23 vaJoel Dumakwezu veMDC Alliance vanoti chikuru chavari kuona chiri kuitwa kugadzirwa kwemigwagwa kwete kuvakwa kwedzimba sezvo mhuri dzakawanda dzichiri kugara mumatende. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Nyaya yepo zvinobva kumugwagwa yati kumaitambirana kuti mugwagwa wacho uri kuitwa, asi dzimba dzimanyi dzimwe dzimba dzakavhubva asi tinoziva kuti dzimba dzikuvakwa dzaiti kuzviti. Isusu kwedu kuno uku hatina kuona muenda munomu mavadzi ari po iwati 20 iwati 16 iwati 21 iwati 22 newati 23 hatina kuona dzimba dzakavakiwa.
Munoti iwo nekushanya kwemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro iko kudunhu kwenyika yechimanimani?
Ariola de lá e vai longa lá e porta, não tem uma escuridão, não tem uma escuridão, não tem uma escuridão.
Saka vanhu vari kugara makamba iwaya vachiri kuwana rubatsiro here pari zvino? Vakawanda zvakadii vachiri kugara mumatenda amuri kutaura iwaya?
Vese vakangopinda mumatenda vachirimo.
Dzingaita mhuri ngani?
Mhuri dzinopfuura 400. Tiri pakota. Pane mozaiki matenda dzakapfuura. Nekuti vanhu vari kune makendi anogadzirika kyo.
Avo vange vari kanzura weward 23 kuchimanimani vaJoel Dumakwezu vari parunare kwakare kuchimanimani naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Financial Gazette gurukota rinoona nezvemari vamuturi Ncube vanoti Victoria Falls Stock Exchange ichavhurwa mwedzi uno wagumi guru. Zimlife.com ine nyaya pamusoro pekusungwa pevaimbove gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaNicholas Goche, avo vari kupomerwa mhosva yokutengesa ng'ombe dzavainzi vakange vatotengesera umwe munhu. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwasai vashamarari veStudio 7, tiri kushamisika zvikuru sane danho ratorwa rekugadza naTokozani Kupe, ava Tokozani Kupe nevanhu vake veMTCT kunzi vama Members of Parliament. Court order yakaitwa iya yekuti hazvimbomiswa yaya jambwa seiko. Reva kuti muZimbabwe medu hamusina mutongo wakarurama kaumu, hamusina mutemo unoshanda, mataredzi mosa hachashandi. Chava kushanda kuti munangagwa chete. Kana ukananzwa bhutsu dzake ndokuti watoda washarika mutemo yehurumende. Ivo vanozviti ndovagadziri vemutemo, ndovanozviti vazivi vemutemo, maconstitutionalist, but apa vataridza kusaziva mutemo ende kusautevedzera. They are all above the rule of law, havasina kana chavanotarisa kumutemo kana kumadzita redzi mhosva. Zvinoshamisa zvikuru. ZveZimbabwe zvaakutsverudza izvi. Ndatenda hangu ndiri pano paPretoria South Africa, yonzi Mafira kureva.
Mavadii paStudio 7 apo. Ndinonzi Shalom, ndiri paDurban apo. Nomotoro wangu pamusoro pana Monzora naFupao zvavari kuronga nekutaura izvo hazvitomboshandi. Vari kutozvipedzera nguva yavo, hapana kana munhu anombovada, anombovavhotera, hapana, ende hapana munhu anombovatsigira. Ende vari kutoita vari kutokanya madhibhikozi, munhu wese anongoti avo wavo. Havasi tombosiwa zvavari kuita, saka vatopedze nguva. Ndatenda hangu, mune zvavari kuita zvekupedze nguva izvi.
Mamuka sei vanhu vekuStudio 7, tirikutaura ndiri paSouth Africa apa. Ivo vachamisa vadii kubatana kuti zvinhu zvigadzirike, pangoti vangokwama, ndakahwina, ikozvo tinosvika kumaelection. Vachatadza futi kuenda kumaelection vachikokwama. Vadii kubatana zvinhu zvigadzirike, zvinhu zvigadzikana. Vakatarira izvo vapfana vazhinji vari kuperera joni, vakaenda kuchikoro vane madegree, but hapana chiri kubuda. Rosvika pakuchembera, vanhu vasina kana kumboshanda. ikonza asino zvichanaka zvino zvichanaka ikonza nani kugwama tinda kuma election futi ondobirirwa uze kuti ogwama futi vanhu vachifane nawo
Zvotange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Hurumende yava Donald Trump inoti iri kudzikisa uwandu hwevapoteri vanopinda muAmerica pagore rega rega kubva pazviuru gumi nezvisere 18,000 kusvika pazviuru gumi nezvishanu 15,000. Hurumende yava Trump yakatozivisa paramende yeAmerica kuti ndizvo zvavari kuda kuita. Uwandu hwevapoteri vanotambirwa muAmerica hunongogona kukwidzwa kana kudzikiswa neCongress yeAmerica. Muzvinafundo Stan Mukasa veIndiana University vanoti nyaya yevapoteri iri mubumbiro remutemo reAmerica, naizvozvo havaoni vaTrump vachibudirira. Vanoti uku kutaura kwemunhu anoda kufadza vatsigiri vake sezvo riri gore resarudzo.
Ko akagara zvitaura zvigore negore munhu asingadi wanhonoya kuAmerica kunyanya wachibva kuAfrica nekuSouth America. Saka akashandisa rimwe izvi rekutsinyira kuvanhu vekuAfrica. Akagara achizvitaura, saka hapana chitsvaba chiri kuyapa kuti akwanise kudzikisa. Pane madanho aanofanira kuita. Handifunga kuti anowakwanisa ese nekuti kune maelection iyo mwedzi uri kutera.
Chii chinofanira kuitwa navaTrump kuti vakwanise kudzikisa uwandu hwevapoteri vanopinda muAmerica?
Pane murauka weCongress unotaura nevapoteri kuti munhu kana achiya kuzopotera kunokuka pane zvaanofanira kuita. Saka iye kuti adzikise wapotere anotofanira kuchinja murau iwoyo, but kuchinja murau iwoyo anofanira kuti aende kuCongress. So Congress inofanira kubvumira kuti ora itachinja menzi kutemo inounza wanhu vanopotera kunoko. Pane akambozviedza asi akatarwa nematero ekutonga ndau kuti hazvisiri pamurau zvavari kuita. Saka uku kungotaura kwake kwaari kuita ngekuti pane zvimwe zvinhu zvisingachinjwe kunze kwokuti watoenda kudare reCongress kuti uchinje mutemo. Panotova nemutemo unopa matanho acho ekuti kana uchida kuya kuzopotera kunoku ndozvo zvavanofanira kuita. Saka murau mutemo wenyika. Saka iye haangakwanisi kuchinja pachake ega asina kuenda kuCongress.
Zvokuona kwenyu imimi, pane zvavanowana here vaTrump pakutaura mashoko akadari ivo vakatarisana nesarudzo?
Vanofunga kuti munhu haakuziva kuti ari kunorwisa mwedzi unouya maelections. Saka aakutsvaka zvaangataure kuti angakwidzere wamwanhu vanozomuvhotera. Ndiyo inonzi kutaura kwokuti vanhu vakuvhotere. Saka aakungopromisa zvinhu zvese zvaanongofunga. Unofunga kuti ndikataura kudaro maybe kuchava nevanhu vakawanda vachandivhotera.
Saka munoona sokuti kutaura uku kunongori kutaura chete, hapana zvazvinobatsira.
Hapana zvazvinobatsira, kungotaura bedzi. Pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvaakataura, hapana zvakaitika. Onai madziro aita ari kuwaka nekuMexico, hapana kwaakazvakwa zvakasvika. kungotauka ndozi neti na ma politicians kana wakenda kuma elections wanotaura zvinhu zvakawanda asi hapana zvinhu.
Muzvinafundo Stan Mukasave, Indiana University mudunhu rePennsylvania, vari parunhare nestudio 7. Nasi muchirongwa chedu chemimhanzi tine muimbi Jam Master uyo ane kambo kakanetsa zvikuru kanonzi Hello Mwari. Zita rake rokuberekwa anonzi Rodin Mashandure uye gore rapera akabura kamwe kambo kakanetsa kanonzi Tasangana Mutaundi. Video yekambo Hello Mwari yakaonekwa nevanhu vanodarika milioni imwe chete mukati memavhiki maviri chete. Blessing Zulu West Studio 7 aita hurukuro na Jam Master akatanga nekumubvunza nezvekurarama kwake semuimbi munguva ino yeCovid-19.
COVID yakapfuurira zvakawanda, but system artists takamboitawo time yekunyatsomeditata about our music, even nemanyorero atinoita music. Saka nekuti Hello Mwari isong yakangoya from God, ndo mawira akaita Hello Mwari ingangodaro.
Asi pane zvimwe zvitsva here zviri mugapu zvamungangobure mazuva ari kuteera?
Ya, mufana kutarisira something, but apa tichamboti mire kwanza patakaburitsa unonzani then pataburitsa Hello Mwari iyoyo pataburitsa remix yacho. Saka for now vanhu ngavamboteerera idzodzo, then tikuvagadzirira single collection kana kuti album todi.
Muri kutambirwa sei muindustry yemusic?
Tikafunga patakatangira nepatave nao, and patakatangira pacho taiziva kuti ndo zvichaitika. Ya, isusu takatanga hedu kupinda kunzi takuisa music business last year. Saka zvinova zvinhu zvakationera pakuti mapeji edu masocial media anenge akati sikirei pakuti anenge asingabvinze mari. Saka mari yaidzi dzatoitiwana ndedzemashosa, but at least hatingazombozvore Mwari nepashoma paruti.
Aiwa, tinokutenda zvikuru Jam Master nekupinda muchirongwa chedu.
Yeah, thank you so much. Thank you so much. Holy.
Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinoyambira hurumende pamusoro pekuunganidza vana vezvikoro pasina varairidzi. Zimbabwe Electoral Support Network inoshora kumiswa kwesarudzo nekudzingwa muparamende kwevakasarudzwa nevanhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.